Zimbabwe isikuda kubuda pachena kuti urongwa hwayo hwakamira sei panyaya yekuendesa mauto ayo kuMozambique kuti anobatsirana nemamwe mauto emunyika dziri muSadic kunorwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado kuMozambique uko kwafiwa nevanhu vakawanda. Studio 7 yave nemazuva maviri ichiedza kunzwa kugurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri avo vari kuramba kutaura nezvenyaya iyi. Zvina hazvina kumira zvakanaka muSadic zvichitevera mashoko aburitswa neMalawi ichiti yatadza kutumira mauto ayo sezvo yabviswa neSadic pamwe nehurumende yeMozambique panyika dziri kufanira kutumira mauto adzo kuMozambique. Zvinonziwo pane kunetsana kuri muSadic zvichitevera danho rakatorwa neRwanda rekutumira mauto ayo churu chimwe chete kuMozambique. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweSouth Africa amai Nosizwe Nqakula vati chiri kunetsa kuti Sadic itumire mauto kuMozambique inyaya yekuti mutungamiriri weMozambique vaFilipe Nyusi havasati vasaina gwaro reSadic zviri pamutemo kuitira kuti ibvumidzwe kupinza mauto ayo kuMozambique. Munyora anoona nezvinoitika kunze kwenyika muMDC Alliance muzvare Gladys Clutch wayo vati hurumende inofanira kubuda pachena neurongwa uhu kunyange hazvo bato ravo riri kutsigira kuti mauto eZimbabwe aenda kunobatsira kuMozambique ari pasi peSadic.
Mutemo weZimbabwe unotaura iwo kuti kana mauto eZimbabwe kana achitumirwa nyaya yacho inofanira kuzivwa neParliament ndokuti pave netransparency neaccountability kuti zvizivikanwe kuti zviri kufambiswa sei kunyangwe nyaya dzemari kuti achange achisangana nemacost ekuti mauto edu anga ari kuMozambique ndiani. Zvese izvozvi zvinhu zvinofanira kudiscuswa, zvinhu zvinofanira kunga zvichizivikanwa kuti pave netransparency neaccountability. Asisi tinoziva kuti vamunangagwa zvetransparency neaccountability zvinhu zvavasinganzwisisi, zvinhu zvavasingabhelivhi mazviri. Naizvozvo hatisi kuona information iri kubuda ichienda kumacitizens uye ichiendawo kune maparliamentarians panyaya iyoyo kuMozambique. Isu hatipikisi nyaya yekuti Zimbabwe inobatsira Mozambique nekuti Mozambique yakatibatsira mune zvakawanda kunyangwe nguva yehondo.
Asi imwe nhengo yeMDCT inomirira Hatfield muParamende vatapiwa mashakada vati hurumende inofanira kupiwa nguva yakafanira kuitira kuti masoja eZimbabwe asazononhonga zvozvo nemuromo kuCabo Delgado.
Zvatinofanira kuziva ndechekuti haisinyore kungomuka matumira vana kuhondo pane gadziriro inoda kuitwa yakasimba. Panoda mari, panoda equipment, zvishandiso, zvibatiso, chikafu nezvimwe zvakawanda zvinofanira kuiswa pagadziriro. Saka zvinogona kuti deadline inenge yatarwa inogona kusamitwa nenyaya yekuti panenge pachida kuitwa gadziriro yakasimba nokuti kana vanhu vana vaenda kuhondo vanofanira kunge vakasimba vane zvese vagadzirirwa ndokuti basa ravo ikoko rindoita nyore.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati sangano ravo harisi kufara kuti vanhu vari kuramba vachifa kuMozambique iyo Sadic ichiramba yakapeta maoko isiri kuendesa mauto kunobatsira Mozambique kurwisa vanopfurikidza mwero.
Hongu tinoziva vane zvavanoitawo vachitarisawo nyaya dzekuzvitonga kuzere dzeindependence nesovereignty yemamember states. Asiwo mamember states eSadic paanenge achinga akundikana tinoona chiri chinhu chakanaka kuti Sadic inge ichitumirawo mauto ayo kuti anobatsiridza nyika inenge yawirwa nedambudziko senyika yeMozambique.
Mibvunzo yatatumirawo munyori weSadic Dr. Stegomena Lawrence Tex yanga isati yapindirwa pataenda pamhepo kunyange hazvo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano iri amai Barbara Lope vanga vavimbisawo kuti vachatiudza pamberi sangano reSadic panyaya iyi. Sadic inoti iri kushushikana zvikuru nekusagadzikana kuri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique uko kuri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanodarika mazana masere ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu reCabo Delgado uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vave mumhirizhonga iri kuitika mudunhu iri kubva muna 2017 payakatanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.